This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kurume 17 2016. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pari zvino vanhu vanosvika mamiriyoni makumi matatu munyika dzemusouthern Africa vakatarisana nadambudziko rokushayikwa kwekudya uku. Asi kana pakashayikwa chinobatsiro inouya nokukasira, nhamba idzodzi dzicharamba dzichikwira, zvokuti tiri kutarisira kuti munguva shoma inotevera tingangoguma tave nevanhu vanosvika kuma 49 to 50 million.
Masangano anopa rubatsiro anotire Oxfam, Care International neSave the Children anoti uwandu hwevanhu vanoda rubatsiro muSadik unogona kusvika pamamiriyoni makumi mashanu kubva pamamiriyoni makumi matatu.
Vatangirai vari kutenderera maprovhinsi ese enyika ino. Vachitaura nevanhu kukurukura nhambo dzevanhu zvekuneta vanhu nekunyakashuva kuti musangano wasimba tichigadzirira sarudzo dza2018.
Mutungamiri weMDCT Vamogen Tsvangirai voita misangano kumashanaland east kutanga mangwana. Guta reBeitbridge rinoti dambudziko remafashamu rakanga rawira nzvimbo iyi rorerutswa nerubatsiro rwariri kuwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Masangano anopa rubatsiro rwechikafu munyika anoti Oxfam, Save the Children neCare International akurudzira nyika dzakabudirira masangano anopa rubatsiro pamwe nehurumende dzekuchamhembe kweAfrica kuti vabatane mukutsvaga mari yekutengera vanhu vemudunhu iri zvokudya nechimbi-chimbi sezvo vanhu vakawanda vatarisana nenzara isina mukare akamboona. Nzara iyi yakonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura kwemwaka muviri yakatevedzana. Vanhu vanosvika mamiriyoni makumi matatu vanonzi vakatarisana nenzara mudunhu iri. Asi uwandu uhu hwaunonzi hwave kutyirwa kuti hunogona kukwira kusvika pamamiriyoni makumi mashanu. Masangano matatu aya anoti ari kufara kuti SADC yati dambudziko rakakomba kana kuti Declaration of Regional Disaster uye zvichabatsira mukutsvaga mari. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutevedzeri wemukuru weOxfam muZimbabwe vaKevin Ndemera.
Aya mamiriro ekunze aya nerumwe rudzi anonzi Elmino anogara achiitika, asi gwendo guno aitika aine simba zvikuru. Saka zvaaitika aine simba zvikuru kudaro, tiri kunyanya kuona kushayikwa kwemvura kuno kusouthern Africa. Zvazoitika ndezvekuti mugore rapfuura Southern Africa yakashayiwa mvura yakakwana yatinozitarisira. Zvino nemamiriro aya ekunze gore rino zvanyanya futi zvakare, zvichitaura kuti vanhu havachina chekudya chakakwana. Pane avo vakanga vakambochengeta chekudya kubva munguva mugore rapera vakanga wanawo mvura zvishoma, kudya kwose kwavanga vanako kwakazopera. Saka SADC mubatanidzwa wenyika dzekuno kuchamhembe kweAfrica vakapa announcement yekutaura kuti vanhu vose vanofanira kubatsirana pamwe chete kuti tirwisane nedambudziko iri raitika munzvimbo ino. Isu tiri mabato matatu ataurwa aya tiri kuburisa mashoko aya kuitira kuti tikurudzire vose vanokwanisa kubatsira nzvimbo yeSouthern Africa kuti vatore mashoko aburitswa neSADC aya semashoko akakosha zvikuru, ave mashoko anovatungamirira mukuona kuti vangabatsira sei nzvimbo ino yeSouthern Africa. Zviri kuitika ndezvokuti kuri kutarisirwa kuti pari zvino vanhu vanosvika mamiriyoni makumi matatu munyika dzemuSouthern Africa vakatarisana nadambudziko rokushayikwa kwekudya uku. Asi kana pakashayikwa chinobatsiro inouya nokukasira, namba idzodzi dzicharamba dzichikwira zvokuti tiri kutarisira kuti munguva shoma inotevera tingangoguma tave nevanhu vanosvika kuma 49 to 50 million vanenge vachishayiwa chokudya. Saka kuitira kuti dambudziko risazonyanye kusvika pakashata, tiri kukurudzira avo vanokwanisa kuyamura mapato akasiyana-siyana emunyika mose kuti vabatsire padambudziko iri.
Tiri kuonawo kuti SADC iri kuti iyo yadeclare yatingati ya regional emergency kuratidza kuti zvinhu mudunhu hazvisina kumira zvakanaka. Izvi zvakakosha zvakadii?
Yave SADC kwete nyika imwe neimwe aiwa, kureva kuti iri dambudziko rakatokura zvokuti nyika iri imwe neimwe pachezve haina zvainokwanisa. Saka tinozotora semabishuko akakosha zvikuru.
Mutevedzeri wemukuru weOxfam muZimbabwe vaKevin Ndemera vachitaura parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tichiri panyaya iyi, mumwe mugari wekuBikita atanonzi Ambuya Guvea vanoti vana vadiki munharaunda yavo vari kushaya chikafu zvokonzera matambudziko akawanda kusanganisira zvirwere. Mukuseya nyaya iyi, Mavhilasi Muhlanganya uye weStudio 7 abata Ambuya Guvea.
Chikafu, zvokwadi chikafu chiri kuuya. Asi mavira achinoita chikafu ichi tinogona kungotora kana kuti munongoziva kwanzizo kwai kunotorwa vanotambura. Vanhu vose vari kutambura nenyaya yezuva rakaitika kusadai kwemvura kwakaita. Saka zviri kuitika nezvokuti chikafu ichi chinovuya through welfare. Chavuya through welfare. Welfare ichavuya yoti vanhu vaviri mubhuku kana kuti vatatu. Saka ndimudzei kuti pavatatu ivavo vanenge vapuwa rumwe ruzhinji gose goenda kunorya ipapo here? Haziti. Saka dei hurumende yanga yagona kuti iti munhu wese sokupemha kwayakaita mari. Kuti muZimbabwe mune nzara, zveshuwa mune nzara. Saka ingadai yanga ichikwanisa kutoti ipe munhu wese, hazvina kuti uyu munhu unowana, uyu munhu asingawani. Chero ari munhu every Zimbabwean. Saka ndiyo nyaya iri kunoguma Virasi.
Panyaya yamuri kutaura yechikafu chinopiwa ichi, munonyoresa kuna ani kuti muzochiwana?
Kunoku hatisati tamboona vanopuwa mari pano panzvimbo yedu yatiri. Hatisati tamboona vanopuwa mari. Asi kuti chinovuya chikafu, chikafu ichi chinoenda kumasabhuku. Masabhuku ndo anonyoresa vanhu vavo vaanotambura. Asi kao kange wakangomakana nasabhuku hauna takovo. Unongogara wakadero. Uye masabhuku anenge achinzi haafani kuti awane nemhaka yekuti masabhuku anotambiravo zvimari. Asi kazhinji panike mazuva aterao taingoona masabhuku ndo angari pamusoro ndiye unotanga kunyorwa kuti wani kuti uzonotaura kuti uyu ndisabhuku hazvigoni wogouya wogareti hakuna. Saka ndo nyaya iri kuno zvokuti hameno kuti tichazobata gore rinouya kana mwari achingazotipe mvura kuti tetirarama sei.
Imi shuwiro yenyu ndeyei? Takanyanyotarira vana vechidiki ava, muri kuona vamwe vachitadza kuenda kuzvikoro here kana kuti zvakamira sei nenyaya yenzara iyi?
Ichokwadi, vamwe havasi kutoenda kuchikoro nenyaya yenzara. Havasi kutoenda kuchikoro nenyaya yenzara nokuti chanesa ndechekuti mari yacho haichabatiki. Uku vana vanoenda kuchikoro vari kudzinyirwa school fees. Uku kuti mwana agoenda zvekuchikoro nenzara hazvigoni. Unonodzidza sei? Hapana zvaangamboita. Vamwe vatogara nokuda kwenzara iyoyo. Hapana.
Mumwe mugari wekuBikita atanonzi Ambuya Guvea vari parunhare kuBikita kwakare naMavhilasi Muhlanganya uye weStudio 7. Kanzuri yeguta reBelt Bridge inoti zvinhu zvagadzikana pari zvino zvichitevera mafashamu akamborova guta iri usiku wechishanu chapfuura, akasiya vanhu vanodarika mazana manomwe nemakumi manomwe vaparadzirwa dzimba pamwe nemidziyo yavo. Munyori wekanzuri yeguta reBelt Bridge vaLoud Ramakhapola vanoti vakakwanisa kuwana rubatsiro rwechikafu, mvura yakachena pamwe nesipo nembatya nezvimwe zvakadaro kubva kuhurumende pamwe nemasangano anopa rubatsiro, ukuwo iyo kanzuru ichipawo zvainokwanisa. VaRamakhapola vanoti pavanhu vakavhiringidzwa nemafashamu aya, mazana maviri nemakumi masere nevanhu ndeye vanhu vana vadiki, mazana maviri nemakumi matatu nemaviri vari vana vanoenda kuchikoro. Vanoti dambudziko iri remafashanu rakawedzerwawo nekuvharwa kwepombi dzinorasa mvura inenge yanaya zvichikonzerwa nemarara anongorasirwawo pose pose. Dzimwe dzemhuri dzakavirwa nematambudziko dzinonzi dzakadzokera mudzimba dzadzo uye dzave mushishi kukura tsvina yakasiyiwa nemafashanu aya. Kanzuru yakabatsirawo vanhu nekuvawanira pekugara kuburikidza nekuisa matende pakirinika. VaRamakhapola vanoti kanzuru yavo iri kuramba ichipawo vagari dzidziso dzekuti vasakanganise kufamba kwemvura inenge yanaya kuitira kuti vasazosangana nedambudziko rakadai mune ramangwana. Ngatinzwei hurukuru yataita navo.
Ndikati zvaiko zvino zvinhu zvava kustabilize. Zvanga zviriko musi Friday neSaturday hai zvanga zvakaoma chaizvo. Vanhu vakapindura nemvura mudzimba dzavo, about 36 dzimba dzakaafektiwa nemvura. Mvura yanga ichipinda even up to window level zvekuti vamwe vanhu vatobuda mudzimba vakaenda pamusoro pedzimba, vamwe vakabuda vakaenda kumashops vachipisa mvura iyoyo. Zvatinazvo ndezvekuti vanhu vanokwana 777 vanga vapindura nemvura mudzimba dzavo.
Saka vanhu ava vakawana rubatsiro here pari zvino, kana kuti imi muri kuwanawo here rubatsiro kubva kuhurumende nemasangano anobatsira?
Vanhu vakawana rubatsiro chaizvo. Hurumende through social welfare yakaunza Right Center of Inclusive Protection, vakaunza mazumbezi, vakaunza mabhaketi emvura akuisira mvura, vakaunza nezvinosipo, because vanhu vakarasikira nezvinhu zvese. Chikafu chekusanga chaenda vasina kana chinhu. Tanzi rebhaibhuchi iri kuoso kuvapa chikafu mazuva ese kubva Saturday. Yanga ichivapa chikafu nanhasi tiri kuindira mberi chivapa chikafu. NGOs kuti akaresponda kuti anotibatsira patawana yatasangana nayo.
Tinoona kuti panoita mvura yakawanda zvakadai panoitawo zvirwere zvemanyoka nezvimwe zvakadaro. Mune zvamati mawana here zvakadaro muguta menyu?
Hai, hatina kuwana any person akakomplaina kuti kune ane chirwere. Yataita futi vekuti timu yedu yehealth yakatenderera ichitesta mvura, ikaona mvura yekumwa iri right. Ndobva futi nevanhu vachimonita futi nevanhu nokuklina nzvimbo yese. Vasati vaconcedia kuti nzvimbo yaikline ibve marara anga arimo akaudza nemvura. Saka mvura iko zvino hai looks like it pretty safe, but tinenge tichitarisira kuti maybe things may turn bad, so tiri kumonita nzvimbo yese.
Munyori weguta reBeitbridge vaLoud Ramakapola vari parunare kuBeitbridge neStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reMovement for Democratic Change vaMorgan Tsvangirai kutanga mangwana vanenge vachiita misangano nevatsigiri vavo. Nzvimbo yeMashonaland East inozivikanwa nekuberekera ingwe, vanhu vakawanda vachipondwa kana kukuwadzwa nenyaya dzezvematongerwo enyika inove iyo iri kushanyirwa navatsvangirai. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri wavatsvangirai valukutambori nyoka.
Vatsvangirai vari kutenderera maprovhinzi ese enyika ino vachitaura nevanhu kukurukura nhamo dzevanhu zvekuneta vanhu nekumeka shoko kuti musangano wasimba tichigadzirira sarudzo dza2018. Vangoona vati kurwisana navava varingondengendeka vachirwisana pachavo. Zvakwatiisembisi kuti tichenderere nenyika tichitaura nevanhu tichigadzirira kuti sarudzo dza2018 tumeka shoko kuti shanduko iye yazoya zvachose. Saka zvokuitika ndezvekuti mangwana vanenguva dzatofo kuno kwavachaita musangano wekutanga vari pakoti kwabusiness center kumudzi north. Tinosanganisira vanhu vemudzi north nemudzi south nemudzi west, asi vachisangana vari pakoti kwabusiness center na12. Nenguva dzemasikati vakazonova nemusangano wechipiri nenguva dza2 o'clock pamutoko business center. Vanenge vachisangana vanhu vanobva kumutoko north, vanobva kumutoko south nevanobva kumutoko east. Vemisangano miviri vachaita mangwana musi wechishanu. Nozoti nemusi wesaturday nenguva dza2 o'clock mangwanani vanenge vari paopen space iri padizeri pavarudhaka stadium kumarondera, kwavanenge vachisangana zvakare nekutaura nevanhu nekurukura nenyaya yeshanduko nenguva dza12 nemusi wesaturday. Masikati vanenge vari pachaire business center kuhedza nenguva dza2 o'clock vanenge vapedza misangano yavo miviri yemusi webhoera.
Saka pamisangano iyi vari kusangana nani? Vatungamiri vemumatunhu here kana kuti vanhuwo zvavo vanenge vachida kuuya?
Vari kusangana ndevese, vatungamiri vemumatunhu nevanhuwo zvavo vachitaura nyaya yenyika, uye zvekuti nyika tingaiumbe tingagadzirire sei musangano, tingasimbise sei musangano, tingasimbe sei tsvana weZimbabwe kuti timeke shuwa kuti takunda musarudzo dza2018.
Mutauriri wavaMorgan Tsvangirai valukutambori nyoka vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vamwe vanhu vanorarama nekutengesa panzvimbo huru inokwirwa makombi muBulawayo inozivikanwa kunzi Egodini vanoti vari kushishikana nekuda kwekuti kanzuru haisi kuvajekesera kuti ichovawanira kumwe kupi kwekuti vatengesere kana panzvimbo iyi pave kuvakwa shopping mall inotarisirwa kutanga kuvakwa mwedzi unouya. Mutoro wedu enhau Tauraishava anoti panyaya inotevera.
Vamwe vanotengesa vanoti varungonzwa nerunyere kupe kuti vanofanirwa kubva panzvimbo dzavari kutengesera kuti vagopa mukana wekuti kuvakwa kwemuzinda wezvitoro zvakasiyana siyana kutangiswe. Asi vanoti kanzuro haizi kuvabudira pachena kuti vachabviswa panzvimbo irini uye vachaendeswa kupi. Mumwe weavo vanotengesa mbatya paflea market iri pamuganhu neGodini ndaamai Rosemary Masowa.
Nyaya iyi yemao kunaka yakanaka hatigoni kuishora. Asi isu chatiri kukumbira ndechekuti kana ivo vakazenge vabudirira kuti zvinhu zvavo zvaita vavaka, isusu hatina nzvimbo yavati vatijekesera yakanaka kuti muchazondotengesera apa.
Vatemba Machekano vanotengesawo panzvimbo imwe cheteyo. VaMachekano avo vanoti vakabuda basa kare vanotiwo vave nemakore anopfuura 15 vachitengesera paflea market iyi uye vanotsinhirawo nyaya yekuti vanotyira ramangwana ravo.
Vana vangu vari kutorarama nei nemariyo yandowana panapa. Kuti ndikabviswa so panapa it means handizivi kuti ndichararamisa sei mhuri.
VaMachekano vanoti ivo nevamwe vavo vakatobhadhara mari kukanzuru vakataurirwa kwavakanzi ndiko kwavanofanirwa kuzoenda kunotengesera. Asi vanochema-chema nerekuti nzvimbo iyi iri kunze kweguta uye hakusati kwagadzirwa kuti vanhu vakwanise kuve vachitengesera ikoko.
Vamwe takabhadhara mastend kumaketi vamwe arindasiki apo kuti tiende ikoko manje musango hakusi kutengeseka ndosaka tichiri panhau.
Sachigaro weBulawayo Traders Association vabheki Temba Chuma vanoti pane vanhu vanosvika 150 vanotengesa panze peGodini, kwozoita vamwe vanopfuura chiuru chimwe chete vanotengesa vari mukati meGodini vanotarisirwa kuti vachabva panzvimbo iyi. Meya weguta reBulawayo vaMartin Moyo vanoti kanzuri iri mushishi rekugadzirisa nzvimbo dzekuti vachabviswa panzvimbo iyi vatengesere. Pakutanga kwemwedzi uno, kanzuro yeguta reBulawayo yakazivisa kuti yaive yapinda muchibvumirano neimwe kambani yekusouth Africa chekuti ivake shopping mall iyi iyo inotarisirwa kuvakwa nemari inosvika $56 million emadhora. Kuvakwa kweshopping mall iyi kunonzi kunotarisirwa kuwanisa vanhu vanopfuura chiuru mabasa uye urongwa uhwu huri kufarirwa nevakawanda vanoti huchasimudzira guta reBulawayo iro rine makambani akawanda akavhara, vashandi vakawanda vakasara vasisina mabasa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Tauraishava.
Vagari vekuBuera West vari kuchema-chema nenyaya yekushaya mishonga yekuti vadhibise mombe dzavo. Mutoro wedu wenhau Lloyd Moyo akashanyira nzvimbo iyi ndokuti panyaya inotevera.
Vagari ava vanoti kushayikwa kwemishonga iyi kuri kupa kuti varasikirwe nezvipfuyo zvavo zvakanyanya. Mumwe mugari wemunzvimbo iyi vabhigi kwangwari vanoti varasikirwa nemombe shanu.
Mombe dzinoshaya kunodhibha ndo chimwe chinhu chinotikuvadzira chinotidzosera mumashure.
Mumwe womugari wemunharaunda iyi vaEric Jeza vanopomera mhosva kuvashandi vebazi rezvezvipfuyo muhurumende kana kuti veveterinary services nyaya yehuori. VaPeter Kenge avo vanogara mubhuku rasabhuku mazvingise kuBuera Senda vanoti havafari nezviri kuitwa nevashandi vehurumende panyaya yezvipfuyo zvavo.
Zvakatotiomera mukati menzvimbo dzino zvichipfurikidza neurongwa neutungamiriri hwatinosangana nahwo mukati menzvimbo ino yeBuera.
VaOzias Muchena vanoti vave nenguva yakareba vachinyuta nekusabatwa zvakanaka kwavanoitwa nevashandi veveterinary services.
Karangarira ndiyo takombirira 70 years nezvatasangana nhasi zvinezvi hatia kumboita nhamo yakadai. Tina matambudziko muno munyika nechikonzero chokuti zvekana tikainda kudhibha ikoku tiri kuteresekwa mombe. Mombe yacho yatinoteerera idhibhi. Dhibha racho rinenge risina mushonga. Mushonga vanouwana asi vanotengesa. Unoona vanhu vafamba mishamo vachibaya mombe dzavanhu muchipuwa mishonga kunzi zorai mombe. Ndovaya vatungamiriri vawana mushonga kumombe hadzisi kudhibha. Mombe dziri kufane zvikwekwe.
Mukuru weveterinary services mudunhu reMutare haana kukwanisa kuwanikwa parunhare kuti tinzwe divi rake panyaya iyi. Asi mumwe mushandi anobata ari mudunhu reBuera uyu aramba kudomwa nezita rake nekushikira basa rake sezvo asingabvumiri kutaura nevatori venhau. Anoti mishonga yezvipfuyo yekumaruwa iri kubiwa zvakanyanya nevakuru vachiendesa kumapurazi avo. Ndakamirira Studio 7 kuBuyera West, ndini Lloyd Moyo.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi. Ongororo yaburitswa nesangano reWorld Happiness Report 2016 inoratidza kuti vanhu munyika dzakawanda muAfrica kusanganisira Burundi, Benin, Rwanda, Guinea, Liberia, Madagascar neTogo ndo vanhu vasina mufaro wakanyanya muupenyu hwavo. Ongororo iyi yakaitwa pachishandwa nesangano rinoita ongororo reGallup uye raitarisa mari dzinotambirwa nevanhu nemagariro avo. Nyika yeDenmark ndiyo inonzi ine vanhu vanoti vari kufara muupenyu hwavo ichiteverwa neSweden. Vanhu vakawanda varatidzira muBrazil nhasi vachiti havasi kufara nedanho remutungamiri wenyika iyi amai Dilma Rousseff rekudoma vaive mutungamiri wenyika iyi vaLuiz Inácio Lula da Silva sechipangamazano chavo. Vanhu varatidzira maguta eBrazilia neSao Paulo vanga vachitiva Lula avangadomwe nekuti vari kupomerwa nyaya dzeuori mukambani yemafuta yekufambisa dzimotokari yePetrobras. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Nyanzvi munyaya dzemari nezvematongerwo enyika dzinoti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoziva zvakaitika pamari yemangoda yavanoti haina kupinda muhomwe yehurumende. Izvi zvinotevera mashoko avaMugabe yekuti nyika yakawana mari inodarika mabhiriyoni 15 emadhora kubva kumangoda asi hurumende ikawana mabhiriyoni 2 chete emadhora. Nyanzvi idzi dzinoti munyika munofanirwa kuumbwa komisheni yakazvimirira kuitira kuti nyaya yemari yemangoda iferefetwe kuti yakaendepi. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanoti panofanirwa kuva nemapoka anoshanda zvakajeka munyika kuitira kuti upfumi hubatsire nyika yose kwete vanhu vashoma. Ukuwo mutungamiri wePeople's Democratic Party uye vaimbo wegurukota rezvemari muhurumende yemubatanidzwa vatendai biti vanoti muhurumende mune vanhu vaviri chete vaiziva zvaiitika pamari yemangoda vanova vaimbo wegurukota rezvemigodhi vaobeti mupofu navamugabe mbune. Vabiti vanoti kuchema chema kuri kuita vamugabe misodzi yegarwe riri kuziva zvariri kuita. Rachel Toye Studio 7 aita hurukuro nevaviri ava akatanga nekubvunza vachitambara maonero avo pamashoko avamugabe.
Ari masoko asingafadzi muekonomic tinotaura neinonzi because makawana mari iri kutaurwa isiri kukwanza kuakaundwa fo yakawandisa zvakanyanyisa uye mari ingadai yakashanda mukuinvesta mune zvinhu zvakaita seinfrastructure nezvinhu zvakaita sesocial service. Saka haitinge zvimwe zvinosuwisa especially takatarisana nematambudziko atinawo ekushomeka kwemari. Tiri kutoona kuti already matambudziko edu ndeyekutadza kumaneja kana kutadza kuita account for madomestic resources. Tiri nyika ine upfumi hwakanyanyisisa kwazvo asi hatikwanisa kunge tichimobilize maresources yayo for development.
Vabiti maigara makachema chema kwazvo pamanga muri gurukota rezvemari. Pamakanzwa vamugabe vachitaura mashoko aya makanzwa sei?
Zvakandibata. Ndakanzwa kutsamwa nemashoko akataurwa nemukuru uyu nekuti nyaya yemadiamonds ini ndanga ndiri mukati mayo zvokudai nguva yaanikwa ndinofanira kutoti nditonyora huku renyaya yemadiamonds badzibadzi. Takaitika pamadiamonds apa ndechekuti takatanga kumaina madiamonds aya senyika muna 2009. Between 2006 ne-2008 panga paine mhirizhongana nemalegal battles aisanganisira nemikambani yainzi Africa Consolidated Resources.
Imi wabiti munowirira here nemafiga akapowa navamugabe kuti izvo nyika ifanira kunge yakawana $15 billion kubva mukutengeswa kwamangoda.
Figa iyoyo itori an understatement nekuti at one stage kambani yemasoja inonzi Anjin ndeyemasoja nekuti mashareholders anga arimo kambani yekuchina inotengesa zvemauto inonzi Noringo nemasoja emunomu kune dzimwe kambani dzese dzinoti DMC Diamond Mining Company Mbada kana Bu yakazvemarenge Resources Private Limited ZMDC yanga iri shareholder but muAnjin ZMDC yanga isiri shareholder mame nemauto so vamunangagwa vanoziya nyaya iyi nehapermanent secretary wavo ndo vanga vari mumo saka Anjin yanga iri kambani yemauto yemuringo kambani yemauto yekuchina nemasoja emunomu so Anjin iyoyo was the biggest producer. It one stage yai producer makarat ema diamond anopfuura 2 million karat because ma diamonds aya iaziziyawo akange unogona kuti arima nemakumbo ako zvako because anenge ari pamusoro asiyana neconglomerate asiyana netimberline so ukazoita mutengo wacho manji mutengo wangu uri kuipapo ndipo paunoona kuti paifanira kutogona kunge takatowana 3 billion nyoronyoro musitimanga
vachitambara muri kunzwa mashoko ari kutaurwa navabiti munowirirana nazvo here kuti izvo mari yaikwanisa kunge yakawanikwa kumangoda inodarika pamari yakataurwa nemutungamiri wenyika
chekuti handisisi handisi hangu insider munyaya dzezvemangoda izvi asi tinogona kuvatsvoka dekuti mafiga akataurwa anogona kunge ari mashoma pane mari yakatepwa uye anogona kunge akawandisa paizvo hatina kutsvoka kuti aisingo ane greater understanding than nini semunhu anga asiri involved munyaya idzi but panogona kunge paine understatement yakaitwa nemutungamiri wenyika
ndichidzokera kwamuri vabiti imimi ndiri kuona pane gwaro rakanyorwa nezimbabwe mining development corporation ZMDC mugore ra2011 ne2012 vari kutaura ivo kuti izvo mari hongu vakaiwana asi mari zhinji dzaibva kumangoda idzi dzaiva mari dzaizopedzisira dzoshandiswa mukubhadhara vashandi kutenga mishina nezvimwe zvakadaro zvokuti izvo profit pachayo yanga isina kuwanda zvakanyanya imi munguva iyoyo makanga muri gurukota makaonawo here mabhuku eZMDC
ndotora chokwadi chekutanga ndechekuti ZMDC haina kubata mari zvicho mari yakabatwa neZMDC handisingoti inombopfuura kana $500 million ZMDC pachizvayo nekuti humuri hwaiitika hwange huri hwekuti makambani aya aibvumidzwa kunotengesa ngoda iyi directly nehurumende makambani aya aizoakaunda atotengesa but vazotengesa paya pai zvavanozoti tatengesa nezvavakaburisa zvaizotozowirirana anonzi pachirungu maCD one forms aya akuitwa kureserve so waizoona kuti mari dzavanotaura tatengesa nezvii zvavakaburisa zvaisawirirana indotaurira vamupofu vanga vari minister of mine ndotaurira vamugabe kuti president pari kudiwa panapa so vakomana vaichera ava kunyanyanya Anjin kunyanyanya Mbada ndo vainotengesa madiamonds aya vocreata inonzi pachirungu incestuous DNA audit trial yekuti vaicreate vashelf company uku vati vanenge vachitenga vacho vanenge vachitenga vacho vanenge vakabvumirana navo kuti maprize anga ari pepasi paita humuri hwaibva from layer 1 A to Z zvoreva kuti mari yaizopinda muzimbabwe yanga iri shoma ende inini handifunge inini pamberi pamwari kuti izvi zvaitika mupofu asingazivi
vaimbova gurukota rezvemari uye vari mutungamiri wepeople's democratic party vatendai biti manzwa zvakare kubva kuna vaprosper chitambara nyanzvi munyaya dzehupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe vaviri ava vanga vachitaura muhurukuru yanga ichikokerwa naray choto westudio 7 musakanganwa kuti mangwana tiri kuenderera mberi nehurukuru yedu iyi musakanganwa kuteerera kustudio 7 musakanganwawo zvakare kuti nhasi muchirongwa chelive talk women's round table na8:30 p.m. tiri kutarisa dambudziko rechikafu ropa kuti vana vadiki vabatwe nezvirwere zvenzara kana kuti malnutrition kuvana mai vangaita sei kuti vabatsire vana sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvakare musoro yenhau dzanhasi Sadik yotara dambudziko renzara sechinhu chakomba kana kuti declaration of regional disaster uye yave kukumbira dzimwe nyika kuti dzibatsire vanhu vanogona kuti vasanonga svosve nemuromo mutungamiri weMDCT vamogen tsvangirai voita misangano kumashanaland east kutanga mangwana Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina ndimi yake Mwakalele.
Thank you very much, Jonga Kandemiri, and good evening, Zimbabwe. You're listening to Studio 7 from The Voice of America on Thursday, March 17th, 2016. Thank you for joining us this evening live from Washington. This is Ndimyake Mwakalele. Here are our top stories this evening. The Southern African Development Community, or SADC, approves an emergency drought declaration in the region.
It's a very strong statement from stakeholders in the region. It's rare.
Nearly 800 people in Zimbabwe's Bite Bridge district hit by severe floods start getting help from government and various organizations.
The Department of Social Welfare provided us with food. My own council also provided us with food. And directly we are feeding them things that daily we give them some meal. Central government also gave us blankets.
And Zimbabweans speak out on land reform as the government prepares to compensate disempowered white farmers.
I'm glad to say, having elected Mugabe in 1980, riding on the promise that he is going to redistribute land to people, he has scored on that one. And the majority of people now own pieces of land.
These stories and much, much more coming up. Please stay tuned. The Southern African Development Community, or SADC, has approved a declaration of the regional drought disaster in acknowledgement of the severe levels of hunger and food insecurity in the region. If no action is taken to address the issue brought on by drought as a result of El Nino, there is fear that the number of people affected in Southern Africa will rise to 50 million, up from the current estimates of 28 to 30 million. International aid organizations, Oxfam, Save the Children, and Care International are jointly calling on donors to respond to the SADC call with urgency. Despite the many appeals for funding and food assistance for Zimbabwe, Oxfam's Nelly Nyangwa tells Studio 7's Blessing Zulu that the response has been slow.
What concerns us is that there hasn't been much sense of urgency coming from donors, coming from government. And so as Oxfam, we have been lobbying quite a bit for these agencies to take action. So we saw Zimbabwe declare an emergency some 3-4 weeks ago. And now to see SADC coming in and declaring an emergency as well, that to us is a positive step forward. It's not enough. We need to do more. But it's positive that they have done that.
And what does this declaration of the regional drought disaster by SADC mean?
It's a very strong statement from stakeholders in the region. It's rare, and I don't think we remember when a whole region declared a disaster. But the significance of this is that SADC is acknowledging that this is unprecedented. It's a big crisis that's affecting most of the countries in the region, and as a group of governments in this region, they acknowledge that it's a big disaster that needs to be declared at the regional level. So it's a very strong political statement coming from the leadership in SADC. But secondly, it's also going to help us to highlight the plight of the people we are talking about. So we needed more voices, and the SADC is one of the stronger voices that we have been waiting for. So for me, it's an important statement because it's also going to help us be able to mobilize the resources that we have been looking for in the region. And our hope is that key stakeholders are going to look at what SADC has done as a serious message that gets them to take action.
Tell us briefly about your work in Zimbabwe, for example.
In Zimbabwe, we do a lot of development work. And under normal circumstances, when there's no crisis, we have been doing a lot of work with farmers. We have also done health work around HIV/AIDS, social reproductive health. We do quite a lot of work around women's rights as well. And so when we have an emergency like this, our first observation and assessments come out of the fact that we are on the ground with this flood. So we're able to pick that up.
Southern Africa Regional Director for Oxfam, Nelly Nyangwa, speaking with Studio 7's Blessing Zulu from Harare.
Bytebridge Town Secretary Loud Ramaklapula says the situation is getting back to normal following flash floods that hit the southern border town last Friday night, affecting more than 770 people. Ramaklapula says they managed to get assistance in the form of food, blankets, clothes and water buckets from the government and other well-wishers. Of the 777 people affected, 285 are children. Ramaklapula says the floods were so severe that some of the affected people had to seek refuge on rooftops. He tells Studio 7 that they are now working to address issues of drainage in the most affected areas.
The situation for now is getting back to normal, but on Friday night and obviously Saturday, Sunday, it was terrible. These people are at the southern tip of the town, and the main river that cuts through the town, all the water flows to that area. And where they are circled, it's almost like a V-shape. And so all the water just came through there. And some of the guys are staying in some hostels, council-owned hostels. And that's where they started getting water going up to window level, affecting them. And they had to go out into rooftops. And then next to that, their houses, which is zero-holes. And then when those zero-holes failed, the water then got into people's houses. That then became a problem. And at the end of the day, we found that 777 people were affected, of which out of those 285 are children, and of the 285 children, 232 of them are school going age.
Did you manage to get any assistance from the government and other organizations?
Yes, we did. The Department of Social Welfare provided us with food. My own council also provided us food, and the rest we are still feeding them since Saturday. Daily we give them some meal. Central government also gave us blankets, buckets, soap, just to make them restart their lives. We also got NGOs coming in as well, pledging to assist. World Vision is also coming to assist. Even individuals have also brought in assistance to those people.
Floods sometimes bring in diseases such as diarrhea, typhoid, and other ailments. Have you had any problems so far?
No, we have not. We have not had that problem. Our health team has gone around to test the water. We've also done disinfections of those streams. The sewer lines were also cut. The water lines were also cut through that stream. So we've done some disinfections. We've also tested the water and found that it is fine. But obviously, we are still going on trying to monitor the situation, because you never know what may happen after about a week or so. But we're monitoring the situation. But so far, we haven't had any situation, so diarrhea or anything related to that.
That was Loud Ramaklapula, Bytebridge Town Secretary, speaking with Studio 7's Jonga Kandemiri. As Zimbabweans prepare to compensate white commercial farmers who were evicted from their land under President Robert Mugabe's controversial agrarian reforms, some beneficiaries maintain that the program was designed to economically empower indigenous blacks. Critics, on the other hand, believe that the land reforms were a political game played by Mr. Mugabe's government, which needed to show up support before an election featuring the opposition Movement for Democratic Change, led by Morgan Tsvangirai. Our correspondent Arthur Chigoriwa has more details.
President Mugabe's government, which is looking for funding from international finance institutions, is now admitting that the land reform that started in 2000, targeting almost 4,000 white commercial farmers, were wrong. Lands, Rural and Resettlement Minister Douglas Mombeshora is quoted by the Mail and the Guardian newspaper saying as a result, efforts are now being made by the state to compensate the white farmers. Mombeshora did not give specific details on how much money the government needs to fully compensate the disempowered white farmers. Zimbabwe is under pressure from the International Monetary Fund, the World Bank and similar institutions to implement recently agreed measures before it accepts fresh loans. The country stopped receiving such loans about 20 years ago due to various reasons, including the controversial land reforms. Despite the government's admission that the land reforms were not conducted properly, some beneficiaries commended President Mugabe for spearheading the land reforms. One of the beneficiaries is Clifford Kupeko of Mashona and West Province.
One of the factors of production is land. So land is very, very critical. And I'm glad to say, having elected Mugabe in 1980, riding on the promise that he is going to redistribute land to people, he has scored on that one. And the majority of people now own pieces of land. And I must say, everyone is happy about the land issue. We are not talking about production. Production becomes another issue.
Another landowner, Jeremiah Ngwerume of Mangura, says land defines one's freedom and doesn't regret the taking over a commercial farm which was once owned by a white person.
The relationship between Mugabe and the white community started getting sour when his government was now distributing the land to the black majority of this country. Because you remember, this land was in the hands of the few whites who were in this country. People were now voicing their concern about their need for that land. Because remember, it was the main reason why the armed struggle was waged. It was because of land. And land defines your freedom. People could not wait any longer for their land. They wanted their land there and there. So Mugabe was left with no choice but to give people back their land. And this land was being taken largely from the white people.
Former Mashonaland West ZANU-PF chairman Themba Moliswa, who was expelled from the party for allegedly teaming up with other senior officials to allegedly topple the president at an elective congress, praises Mr. Mugabe for embarking on the land reform.
To me, in him being the leader of something which people had gone to fight for, where people died in the struggle to have land, he did well in making sure that it happens. I've been empowered and I will not lie, and to me, the farm is actually key in sustaining my thing welfare and that of the extended family. So on the land reform, Mugabe certainly, as a leader, did very well.
He claimed that some attempts were made by the ruling party to take back the land from him when he was dumped by ZANU-PF. At least 300 white commercial farmers out of an estimated 3,500 remain on productive land in Zimbabwe, which contributed a lot to the country's gross domestic product before the farm seizures. Indications are that the invasions slashed the export income from crops and fueled political conflicts local and with Western nations that criticize Mr. Mugabe from forcibly taking over land owned by white commercial farmers. In terms of production on some of the farms which are lying idle, Kupego says that it has to be left for the next generation.
The land has been distributed. Imagine people who are living in overcrowded places, very unproductive places, have been now moved and now own pieces of land and now own farms. And that has never happened in Africa, let alone in the world, that one can get pieces of land or farms for free. So this is a major milestone.
But Tinashe Karemba of Makonde, a member of the Movement for Democratic Change led by Tsvangirai, says he refused to take over one of the farms on the basis of his political affiliation. He says the land reforms were needed but done wrongly by the ZANU-PF government.
I think land reform needs to be revised, and those people with many farms and big hectares should be cut so that we can accommodate other people. Because it's of no point to have someone with 300 hectares while the production is only at 10 hectares. It's so unfair to others.
The IMF and the World Bank are engaging Zimbabwe on releasing fresh loans for the Southern African nation, which needs it for revamping its ailing economy. Conditions for releasing the funds include the compensation of white commercial farmers and the payment of loan arrears of almost $2 billion. Reporting for Studio 7 in Chinoy, this is Ata Chigoriwa.
Now we have some breaking news that just came in. Mazowe North Member of Parliament Edgar Chidawayenzi of ZANU-PF was reportedly found dead in his hotel inn room in Harare this afternoon. National Police spokesperson Senior Assistant Commissioner Charity Charamba has confirmed that the incident had happened but could not give further details, saying police are still at the scene investigating the matter. Charamba said, quote, "I can confirm that the MP was found dead inside his hotel room, but I do not have much details as our investigating officers are still at the scene," end quote. We have to have more details for you tomorrow.
You're listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington.
We are broadcasting on 909 Metum Wave and on the 4930, 5940 and 15460 shortwave frequencies.
On the internet, find us at www.studio7news.com.
You can also text us at 001-202-465-0318.
Coming up, Zimbabweans fume over the alleged looting of $15 billion in potential diamond revenue. And today, once again, we are featuring Brian Nira taking part in a U.S. prime show, The Voice. Stay tuned. But first, a look at regional and international news. Following this week's primary results in the U.S., presidential race, Democrat Hillary Clinton and Republican Donald Trump appear to be on a path to winning their respective parties' presidential nominations. That puts Clinton and Trump on a collision course to meet as opponents in the general election campaign leading up to the November election. In Zanzibar, many of the voters there are preparing for an election rerun Sunday after polls were nullified in the region last year. But the main opposition party is urging a boycott, and problems with ballot papers are causing many to wonder how a rerun will result in a better electoral process. And finally, people in a number of African countries, including Burundi, Benin, Rwanda, Guinea, Liberia, Tanzania, Madagascar, and Togo, are the least happy people in the world, according to the World Happiness Report 2016. John Clifton, managing partner with the U.S.-based global research company Gallup, said the report took into account countries' per capita GDP, life expectancy, corruption, social support, and freedom to make life choices as indicators of happiness. This is Studio 7 coming to you live from the Voice of America in Washington. The alleged looting of potential diamond revenue, estimated by President Robert Mugabe to be about $15 billion, has caused a stir in the country, with opposition parties urging the 92-year-old Zimbabwean leader to step down. Opposition parties claim that Mr. Mugabe's colleagues, some top state security officials, and people linked to the ruling party should be held responsible for the suspected looting of the diamonds, which was once highlighted in 2012 by Partnership Africa Canada. Partnership Africa Canada alleged that at least $2 billion worth of diamonds was stolen from the country's diamond fields and ended up in the pockets of President Mugabe's ruling elite. The same allegations were once made by former finance minister Tendai Biti. Then, mines minister Obed Mpofu dismissed these allegations as wishful thinking. Now, he's refusing to open up to the issue. But the latest revelations by the president and a state order for diamond mining companies to cease operations for accountability purposes indicate that all is not well in the diamond-rich Manicaland province. For perspective, Studio 7's Gibbs Dube reached Nick Mangwana, a ZANU-PF activist living in London, and George Mkwananzi, deputy spokesperson of the People's Democratic Party. Mangwana says quantifying the amount of diamonds and funds looted is an uphill task.
In the president's interview, he indicated that it wasn't very clear. The computations of the figure was not clear. He said something to the effect that $2 billion had been declared, but they suspected that it could have been $15 billion or more that had been realized from the diamond proceeds. So it basically means, by the nature of the, let me call it a crime, by the nature of the crime itself, in unquantified diamond carats, it's going to be very difficult for anybody to come up with a precise figure of what happened, because it's the diamonds that were pilfering.
Let's get to you, Mr. Mkwananz. What do you think about this amount?
As people of Zimbabwe, we are disheartened and dismayed that such kind of kleptomania has happened under the nose of the president. And it's actually very funny that he's the one who comes out now to say such kind of an amount of money was stolen. Where was he when this was happening? Really, wasn't he part of the scam that caused such kind of siphoning of such a strategic national resource, such as, you know, diamond, in a country which actually needed that kind of huge, massive financial injection at that juncture when the economy was crumbling and needed to be mended. So we are really very disappointed that a whole president will come out now and look around and say such a thing happened. He actually must consider resigning with his entire entourage of cabinet.
Mr. Mangwana, it appears as if this is the song throughout Zimbabwe. What can you say?
The disappointment is understandable. It's across all quarters. We only need to pick the people's voice, which is our ZANU-PF mouthpiece this week. You would find it has got diamonds, the issue of 15 billion splattered all over the place. So it basically means the sentiment is across the political divide. But let's not forget that this loss is predicted to have happened between 2009 and probably now. In between, we had a government of national unity. In between, we had a joint cabinet. And the cabinet makes collective decisions. The cabinet has got collective responsibility. So, yes, the president was head of that state with also another head of government with him as well, and the cabinet. So if everybody, everybody should take responsibility for it. There is no one particular person. Yes, I understand those who say the buck stops with him. That's fair enough. But this is criminal activity. So with criminal activity, you cannot simply say, okay, because the house has been burgled, then let's punish the father. Come on. It's criminal. That's it.
Mr. Mkwananzi, so he says punish everybody. And there was a minister responsible for the mines ministry, by the way. Who has to be punished here, apart from the president?
Like he rightly points out, this is the time of the GNU. And Comrade Ndaibiti has said before, who actually was the Minister of Finance then, it appears that there was a deliberate attempt to undermine his ministry then and suffocate it and deny it of revenue, so that then they were going to project him as a failure, you know, at the helm of that ministry. So they created some detour avenues around that ministry that were outside the parameters of official regular government structures, that were then used to access the revenues that were realized from the diamonds in Tiatwa. And these are the monies that were used in various areas across the country to finance not government projects, but ZANU-PF projects, including, you know, oiling their machine for the next elections that were going to be held. Otherwise, where do you think they got that kind of money to, campaign in that election, where the Minister of Finance was reluctant to facilitate the elections because in the coffers, in the state coffers, there was nothing. But it appears money was there somewhere, and ZANU-PF was pushing strongly for an election. So you can see that we can't speak of just isolating and targeting the Minister of Mines only. They were all involved, the army, the police. Just forget about members of the MDC who were in the government of unity. They don't know anything about that diamond.
Now, Mr. Mangwana, those people are asking, where is the money? So what is the way forward?
Tendaibit is basically self-absorbing in his own self-promotion and aggrandizement here. You would think the whole ZANU-PF was targeted at him. So if the money was somewhere where it was being diverted from his access, now where is it?
So that was a panel discussion moderated by Studio 7's Gibbs Dube. You heard from George Mkwananzi of the People's Democratic Party and also Nick Mangwana, ZANU-PF's London-based regional chairperson. The government claims that it only received approximately $2 billion in diamond revenue from the Marange fields. Companies declared varying amounts in diamond sales to the state-controlled Zimbabwe Mining Development Corporation and the Zimbabwe Revenue Authority. Don't miss the second edition of this panel discussion tomorrow, right here on Studio 7. Today we continue with our interview with Brian Nira, born to Zimbabwean parents, and he's taking part in a U.S. Prime music show called The Voice. Nira is a musician who is currently vying for the top spot on that hit show. He appeared on The Voice, and he is on the team of artist and producer Pharrell Williams, who he won over after singing his own rendition of Pharrell's Happy. He speaks with Studio 7's Tatenda Gumbo about his parents finding out about his audition for The Voice.
So my parents didn't even like really know what I was doing until The Voice actually like paid for a ticket for me to come out to Los Angeles. that's when they, you know, they finally first believed what I was doing. And my parents are my biggest supporter, but they've just, they've loved this process. And it's funny that on the night that my blind audition aired, you know, social media and Twitter, you know, was almost more excited and happy to see my mom than me.
When your audition tape came out, everyone fell in love when you sang Jesus Loves Me. You know, people were in tears, people were crying. I don't know if you can give us a little bit of a Jesus Loves Me.
A little bit of Jesus Loves Me?
Yes. If that's okay.
Yeah, sure. All right, here we go. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak, but he is strong.
Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak, but he is strong.
What's your hope? Of course, I assume that you want to win The Voice.
First of all, I want to let you know that I'm coming to Zimbabwe. I'll be there the first week of June. So when I'm done with this, we're hoping to put together something, you know, a concert or something out there. But my hope is to travel the world, you know, just continuing to spread this message and continuing to do music. You know, that's what we're going to do. You know, once it did, you know, because this process will end, and we have an amazing platform that, you know, that will be had, you know, coming from this show. And so we're just going to continue to take hope's stand and to spread it across the world.
What's your message for those that are listening and even, you know, the young Zimbabweans who are like, I love to sing. I'd love to be able to sing on a grand stage like that.
My message to them is this. Don't ever, ever, ever for one moment in your life stop dreaming. Don't ever let your circumstances or situations hinder the dream that God himself has placed within you. Because what you have to realize is this, the dream that's inside of you is so much bigger than just you.
That was Brian Nira, contestant in the U.S. Prime Music Time show called The Voice. And he was speaking there with Studio 7's Tatenda Gumbo from Los Angeles. Now stay tuned for Studio 7 Live Talk at 8:30 p.m. Today is Thursday, so we have our Women's Roundtable, and our hosts Praxedes Jeremiah and Marvelous Nhlanga Nyahuye will be talking with listeners and experts about children with acute malnutrition due to the severe drought that has gripped not only Zimbabwe but the whole Southern African region. What is the role of women in such issues? Don't miss it, and please participate. You can text us or call us on 1-202-465-0318 and we'll call you back. Again, that number is 1-202-465-0318. That song, Happy, Pharrell Williams. I think the whole world has been danced to that song. So there you heard it on Studio 7 coming to you live from the Voice of America in Washington. Before we go, a quick recap of our top stories. Mazowe North Member of Parliament Edgar Chidawayenzi of ZANU-PF was reportedly found dead in his hotel room in Harare this afternoon. Nearly 800 people in Zimbabwe's Beitbridge district, hit by severe floods, start getting help from the government and various organizations. The Southern African Development Community, or SADC, has approved a declaration of the regional drought disaster in the wake of a crippling dry spell. And that's our broadcast this evening. Please stand by for Studio 7 in Ndebele with Ntungamile Nkomo. This is Ndimiake Mwakalielie in Washington wishing you a very, very good night.
Siyabonga ndimi yakhe litshona njani zulukandaba siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 17 ngombimbitho 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Obemela imazowe North etalele parliamente elilunga leZANU-PF umnumzana Edgar Chidawayenzi utholakale efile ehoteleni eHarare.
Sizamile lathi ukuthi ithimu yethu edila ngokwe-health ibhode itesta lapho kulamanzi khona, itesta our tapped water.
Ikhansili yedolobho leBeitbridge iphakathi kwemizamo yokwenqabela ukuqhamuka kwemikhuhlane ebangelwa ngamanzi angcolileyo kulandela izulu lesikhukhula eline kunsukwana ezedluleyo lagcwala ezindlini zabantu abedlula amakhulu ayisikhombisa.
Into esiyenzayo kakhulu-ke ukuthi sibonisane labantu beZimbabwe ukuthi hayi bo, akusela nto yokwesaba, akusela nto yokubuyela emuva.
Umkhokeli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai uza kwenza imihlangano ezigabeni ezichiyeneyo zeMashonaland East kusasa langempela viki lapho azakhuthaza khona abasekeli bakhe ukuthi baqalise ukulungiselela ukhetho luka-2018. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Obemela isigaba seMazowe North edalele parliamente njalo elilunga leZANU-PF umnumzana Edgar Chidawayenzi utholakale efile ehoteleni namhla emini eHarare. Isikhulumeli samapolisa uSenior Assistant Commissioner Charity Charamba ukufakazile lokhu kodwa uthe kalakho kunye angakutshela iStudio 7 ngoba amapolisa esacwayisisa lolu daba. Ikhansili yeBeitbridge ithi iphakathi kwemizamo yokwenqabela ukuqhamuka kwemikhuhlane ebangelwa ngamanzi angcolileyo efana lecholera kulandela izulu lesikhukhula eline kuleli dolobho kunsukwane ezedluleyo labangela umonakalo omkhulu ezindlini zabantu abedlula amakhulu ayisikhombisa i-700. Abaningi basele bengelandawo zokuhlala ngemva kokuba izulu ligeleze langena ezindlini zabo lathwala le mpahla yabo. Umabhalane wekhansili yeBeitbridge umnumzana Laudi Ramahapola uthi abaningi sebephila ngokudla abakuphiwa ikhansili incedisana lohulumende kanye lenhlanganiso ezizimeleyo.
Abantu bangenelwa ngamanzi angena ngamawindi engena yonke indawo. Abanye baze baphuma ezindlini bahlala phezu kwezindlu, abanye babaleka ezindlini zabo. Impahla zabo, imibheda lani, konke kwangena emazini, ukudla, izimali, konke bahlala bengela lutho abantu benkosi.
Lukhona uncedo eliluthwalayo yini okwamanje kumbe elilucelileyo kunhlanganiso ezizimeleyo kumbe kuhulumende?
Sicelile kuhulumende, sacela futhi lela kuhlanganiso ezizimeleyo. Ngathi response yabo was good. Uhulumende ubuyile sibili wasinika orayithi, ingubo,
amasepa lamabhakethi okufakela amanzi lama aqua tablets ukuthi at least amanzi angani ayahlambululwa abahlambululwa. Ama-NGOs la they came in la basinika ukudla, basinika njalo lengubo zokuthi abantu bembathe ngoba lezani anti-NGOs ezingena emanzini njalo zilodaka. So ngathi hayi ukuncedo lubuyile silathi siyi-council siyabancedisa abantu labana every day siyabaphekela ukudla sibanika at least ukuthi sibanike isikhathi sokuthi bathi recover.
Aliyesabeli yini imikhuhlane efana labo diarrhea labo cholera?
Imkhuhlane leyo babangumuse esabela sibili. So sizamile lathi ukuthi itimu yethu edila ngokwe-health ibhode itesta lapho kulamanzi khona, itesta our tapped water, idisinfecta lapho ongani ungcolile khona ukwenzela ukuthi imkhuhlane le maybe ingasingenela.
Umnumzana Loud Ramahapola ngomabhalane wekhansili ye-Bedbridge. EZimbabwe ngelinye lamazwe asethuthukisa ukufuya inhlanzi. Lokhu sokuze kwabangela ukusungulwa kwenhlanganiso yabafuyi benhlanzi eZimbabwe Fish Producers Association eHarare namuhla. Kubika intatheli yethu Mark Peter Ntambe.
Ingcitshi kwezokufuya kwenhlanzi exwayisa uhulumende lamazwe e-Afrika kulolu daba umnumzana Blessing Mafumo othi kuyadanisa kakhulu ukuba eleZimbabwe lilizwe elilungele umsebenzi ofana lokufuya kwenhlanzi kodwa liphila ngokuthenga inhlanzi emazweni angumakhelwane.
Zimbabwe has got quite a great potential, 10,000 dams.
EleZimbabwe lilungele ukufuya inhlanzi. Lelamadamu edlula inkulungwane ezilitshumi. Lo mumo omkhati olungele ufuywa kwenhlanzi njalo lilo hulumende osezinikele ukusekela ngamandla imisebenzi yokufuywa kwenhlanzi.
Umqondisi kugatsha lukahulumende lwezifuyo lokulima umnumzana Bosman Makotza wazisela umhlangano ukuba ugatsha lwakhe soluzilungiselele ukusebenzelana labafuyi benhlanzi ukuze ilizwe lingalahlekelwa yimali kanje. Lona lilamadamu imfula lezifudlana ezilakho ukusetshenziswa kulo msebenzi. Njalo abafuyi balakho njalo ukugebha amachibi amancane okufuya inhlanzi zabo ngitsho lasezindlini zabo. UDokotela Crispin Sukume ukhuthaze ukwehliswa kwemithelo yamanzi inhlanganiso yamanzi yezino kubafuyi benhlanzi ngoba umsebenzi wabo ungavezi ukumotshakala kwamanzi amaningi njengeminye imisebenzi efana lokulima ngokuthelezela. USukume ukhuthaza kakhulu ukuba inhlanzi ezithengwa phandle kwelizwe zifakelwe umthelo we-10 cents enhlanzini ezilesindo ze-kilogram elilodwa esithi lokhu kungaletha imali eningi engasetshenziswa ukusekela imisebenzi yokufuya kwenhlanzi kuleli. Omunye wabafuyi benhlanzi uthi lokho kungaphathisa kakhulu. Umnumzana Mapfumo laye uthi abantu abafuna ukufuya inhlanzi ngabadinge ulwazi kulabo abalalo besungule ibhizimusi bezimisele besenelisa ukuthola inzuzo ezwayo.
Make sure you find the right person to have a look.
Zama ngayo yonke indlela yokuthola umuntu ongakuphathisa ngokuhlola indawo ofuna ukusebenzela kiyo. Silohulumende olabalimisi abangaphathisa ngenhlanganiso ezizimeleyo le-University of Zimbabwe ukuthi uqhube umsebenzi wakho kuhle.
Okwamanje inhlanganiso ye-Legavest yiyo emkhulu efuya inhlanzi eziyisisindo esingamathani afika ku-8,000 tons ngomnyaka. Njalo igola inhlanzi ezilesisindo esingamathani angamashumi amahlanu ngenyanga. Linhlanganiso isisebenzela lasemazweni afana leMalawi, Zambia, Mozambique njalo bekhangelele ukuqala eTanzania kusikhathana esilandelayo. Umnumzana Zokonia Kaitano ofuya eseKaroi uthi indubo ezibhekana labafuyi abasacathula njengayo ikudula kokudla kwenhlanzi. Ekhuthaza lomhlangano labalimi ukuba bedinge indlela zokuluzilungiselela ukudla emapulazini abo kulokuyathenga sikhathi sonke. Abezempilakahle bathi inhlanzi ziyakha umzimba njalo zitshiya ijwabu libutshelezi. Kodwa eleZimbabwe lokhe lisalela kudaba lokudla kwenhlanzi ngoba kuthiwa umuntu munye udla inhlanzi inhlanzi ezilisindo sengxenye yekilogram nje kuphela ngomnyaka nxa siqathanisa lamazwe afana leMalawi leZambia okudliwa inhlanzi ezisindo esifika ku 5 kilograms umuntu ngamunye ngomnyaka. Inhlanganiso yeFish Producers Association izabamba umhlangano njalo ekupheleni kwawona lo umnyaka lapho ukuzakhetha khona iziphathamandla. Ngimele iStudio 7 eHarare nginguMark Peter Ntambe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umkhokheli weMTCT umnumzana Morgan Tswangirai uza kwenza imhlangano ezigabeni ezijiyeneyo zeMashonaland East kusasa langempela viki lapho azakhuthaza khona abasekeli bebandla lakhe ukuthi balungiselele ukhetho luka-2018. Umqoqo wenhlelo zaleli bandla umnumzana Bednico Pepe uthi uTswangirai uzaphatha njalo udaba lwendlala kanye lokubhidlika komnotho khona athi kubangelwe libandla lezano PF.
Ekuseni kusasa sizabe sise Mutsi endaweni okusokuthwa kukhothwe business center ngo-10 ekuseni, kuthi emini ngo-4 siyabe sise Mtoko center, kuthi ngelandelayo ke ngomgqibelo ekuseni sizabe sise Marondera etown ekuseni silomhlangano khona, kuthi emini sibe sesiba seWetsa lapho sizabe siyomhlangano khona. Kube sokuthi ke ngesonto sizabe sise Tshikomba, eTshikomba ke kuleyo district silendawo ezimbili esiza kwenza khona imhlangano omnye okuseni omnye emini. Into esiyenzayo kakhulu ke ukuthi sibonisane labantu beZimbabwe ukuthi hayibo akusela nto yokwesaba, akusela nto yokubuyela emuva. Sokusobala ukuthi laba bantu sebephoxela izwe leZimbabwe kangaka kukwazi kwafika ekuthini sebesilwa bodwa ngenxa yokuthi phela lokho kade bekukholisa ngokuthaphuza ke ngokunendlela exhwalileyo kakusekho sokukulutshwana okwenza ukuthi balumane nje baxabane benze nje bexhuthana sokuyikuthi ke akuseneli leyo nto kade beyikholisa beyitshontsha elizweni leZimbabwe.
So kuyikulungiselela ukhetho lokho.
So kuyikulungiselela ukhetho phela nxa laba bengani bakhanye ukuthi bayaxabana kule ngxaba ngxoza kuzanu, thina esikuqinisa kumbe esikukhombisa kumbe esikutshengisa abantu ukuthi hayi kasilungiseleleni thina nxa sesiya kukhodi singabantu abahlelekileyo bona bengabantu abaxabanayo.
Umnumzana Abednego Pepe ngomqoqo wenhlelo zebandla leMDCT.
Lamlela ndwandwe
Lamle
Lamlela ndwandwe
Lamle
Lamlelo amshweshwe
Lamlela nampaba fobembula
Lamlela ndwandwe
Lamle
Lamlela ndwandwe.
Uhlelo lwezemaphandleni lamhlanje sikhangela imikhuhlane ehlasela inkomo ikakhulu ngalesi sikhathi lapho okuna khona izulu elinengi. Sile ngcwethi kwezokulima la kwezokufuya umnumzana Ronnie Spanda. Ngiyakwamukela kuhlelo Spanda.
Yebo Nkomo.
Yiphi imkhuhlane evama ukuhlasela inkomo kakhulu nxa kulezulu eliningi kanje?
Imkhuhlane emkhulu ngeyemkhaza. Ngoba nxa sokuthiba lotshani kunje imkhaza iyaba khona ibe mningi. Sokusitsho ukuthi umlimi sokufanele anqineke ngokubona ukuthi inkomo ziyadibha ngeviki ngeviki. Njalo abona ukuthi ukudibha lokhu ziyathola umuthi wakhona ngendlela eqondileyo ikakhulu enkwapheni lapha ngoba lapho ucatsha khona okuyimkhaza.
Ibangela mkhuhlane bani imkhaza?
Imnengi imkhuhlane yemkhaza okwakhulu yilo umkhuhlane okhanya besithi heart water ngoba uyenza amanzi egombolozela inhliziyo nxa kuyikuthi inkomo isibe lawo lowo mkhuhlane ibisi khuqa nje kumbe into enjalo then ibisi sifa. Ngakho ikakhulu wona lo mkhuhlane yiwo omningi kakhulu.
Yiphe eminye imikhuhlane evamileyo enkomeni abalimi abangayivikela nje kalula kungela buncitshi obujulileyo obudingakalayo?
Kunjenje nxa zinona ngokuthi utshani sobukhona, ziyanona zibe sezisiba lo mkhuhlane womkhono, abanye bajayele ukuthi yi-black leg. Umkhono lo ubangelwa ikakhulu yikuthi inkomo nxa sezisidla amadlelo la esingathi butshani obuhle obulo kudla kwenkomo, kulokuyizibungwana okukhona enkomeni esiswini sayo okuyikho okunceda ukuthi yetshise kumbe igaye ukudla. Nxa sokuthola ukudla lokho okutsha kuyathaba kakhulu, ube sewucina kuletha ipoison ethize ethiwa yi-black leg le. Khathesi njengoba zinona inkomo kuyaswelakala ukuthi abantu bazihlabe, bezihlabela i-black leg, ngoba nxa zinona yikho ezihlatshwa khona ngumkhuhlane lo, ikakhulu umqeda ngoba yiwo oyabe ungakatholi emzimbeni ukuzivikela kiwo umkhono. Ngakho yinto nje abangafika ezitolo zenezezithengisa imithi yenkomo batsho ukuthi sifuna umuthi womkhono, babuze nje lokuthi bahlaba umuthi onganani inkomo nganye nganye, ukwenzela ukuthi bangayedlulisi njalo bangahlabi ngaphansi kwalokho okukhangelelwe khona kube sithi ama-recommendations.
Abalimi abaningi emaphandleni kakhulu abangelalwazi olujulileyo ngokufuya bahlaba inkomo nxa ithe yagula kuphela, nxa ingagulanga bathi iphilile. Ungabaxwayisa ngaliphi abalimi abanjani?
Nxa usithi ukuhlaba utho ukuhlabela umkhuhlane?
Yebo baba, ukuvikela.
Okay, bese sithi utho ukuhlabela inyama.
Hayi cha.
Ye, ukuvikela khona nje kuyakhuthaza ukuthi basondelelane labalimisi, ikakhulu bona babe veterinary, ukuthi bazi ukuthi esigabeni sabo imikhuhlane le ivele iminjani, ekhona yipi, isiba khona ngasiphi isikhathi. Babe sebesiba nje lolwazi lokuthi ukuhlaba bangahlaba nini, bevikela uphi umkhuhlane. Kulokungamakhalenda nje okuba khona kuyona la lezi zitolo zema-veterinary okutshengisayo ukuthi hayi ngalesi isikhathi hlaba la, ngalesi sikhathi hlaba lokho, njalo njalo. Kodwa ke engiqakathekisayo ukuthi babuze kubalimisa ukuthi indawo yabo yazakala ilayiphi imikhuhlane, ngoba okunye ukuhlaba uyabuhlaba umkhuhlane ovele ungekho endaweni yakini, kanti sokuyikuchitha imali.
Okokugcina Mdawini, ungabatshiyela wapha amazwi abalimi emapulazini emaphandleni kuyo yonke indawo?
Mina ngokubona kwami mbona inkomo abantu bazibala njengenotho yabo, njalo vele nxa ukhuluma ngenkomo uphosa ukukhulume ngento eziningi eziqakathekiswa ngabantu empilweni. Ngakho ngithi kungakuhle ukuthi sike sisuke mbijana ekuthini ziyazibonela njengakudala, ezazigqotshelwa nje zizidingela amanzi, zingahlatshwa, zihlatshela imikhuhlane ezifayo zife, ezingafiyo zisale. Ngithi kasike sisuke kukhonokho sibone nje amacebo ukuthi inkomo sizincinekele njengenotho yethu, sizikhuthaze ukwenzela ukuthi nxa sesisiyathengisa kungabi kuyalahla, kube ukuthi sikhuluma ngokuthi inkomo yami le kumbe ngithi product yami le inhle ngalokhu ngalokhu. Ngakho wena ofuna ukuyithenga akunithengele ngeprice lami ezasala ngibone ukuthi hayi bengisebenzile.
Hayi, ibe kukuhle ukuba lawe kuhlelo baba Spanda. Siyabonga.
Siyabonga la.
Uhlelo ezemaphandleni asidibaneni ke ngeviki ezayo ngolwesine ngasikhathi sinye kuhlelo lunye.
Lamaqhawe Nkunzi eyabhonga kwezwakala ngilandi leMelika Thole likaNyongolo silwane samahlathi eZimbabwe ngeke sakukhohlwa.
Hehe, sokunzima manje enkundleni yomncintiswano wenkondlo kuStudio 7. Hambani liyezibonela ekhasini lethu eleFacebook kuVOA iNdebele. Sezikhona inkondlo ezithunyelwe ngabanye benu.
Bangibeza sikhuthaza mfundo ngoba sebengibona sengifunde ngaze ngabhuca imfundo kodwa izolo ubaba mkhulu uthe ngimyenzele isikei sangiphika amfundo awufundanga abafuna imali ulwazi baluthapha kimi ezomnotho ngizicecatha noma ngibubhuca obukabhuca
lamaqhawe nkunzi eyabhonga kwezwakala ngilandi leMelika thole likanyongolo silwane samahlathi eZimbabwe ngeke sakukhohlwa
ngena lawo uzitholele umvuzo siyahulula ngapha ku Studio 7 ozathola ama like amaningi nguye othola umvuzo omkhulu we radio esebenzisa amandla awelanga awesola ukungena nje kumncintiswano uyathola umvuzo ngakhohlwa ukutshela izihlobo labangane ukwenza like ikhasi le VOA indebele ku Facebook
yilalanyise nya ubuto uwe sokotoso yiphupha isemazweni nemazimabini uwe sokotoso
ku live talk lamhlanje uhlelo lwabesifazana sikhangela imbiko ethi kulabantwana abedlula inkulungwane ezingamashumi amathathu lantathu abadinga uncedo lokudla ngesiphangiphangi ngenxa yendlala. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Lay Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafithane siqale ngakhona pha eMelika. Okhokhelayo kubandla lama-Republicans kulabo abadinga ukumela leli bandla kukhetho lokudinga umongameli umnumzana Donald Trump uthi kasoze aphatheke kunkulumompikiswano ebimele ibe khona ngomvulo. Uthi uzathatha leli thuba ukwethula umbiko oqakathekileyo. Siphethe ezivela kwamanye amazwe ngokuya kwele Ghana. Lelo lizwe lithi liphakathi kokulungiselela udlakela olungaqhamuka kulandela ukuhlaselwa okwenziwe ilizwe elingomakhelwane eli-Ivory Coast ngabenhlanganiso ye-Al-Qaeda. Esinye isakhamuzi seHarare umnumzana Jondai Marowa otshengisele eyedwa phandle kwedale lephalamende izolo esithi kugcwayisiswe ukuthi imali engamabhiliyoni alitshumi lanhlanu i-15 billion okuthiwa yanyamalala silandule imbiko ethi sithunjiwe emadabukakusa namuhla. Le mali kuthiwa ngomongameli Mugabe yanyamalala emgodini yelitshe eliligugu yamadayimana eMarange. Amabandla aphikisayo kanye lenhlanganiso ezizimeleyo zithi kumele iziphathamandla zikahulumende ezingaba zisazi ukuthi le mali ingaphi zibotshwe. Ukuhlaziya lolu daba uPraxedis Jeremiah Studio 7 uxoxe lo nkosikazi Lucia Matibenga owake waba ngumphathintambo wenhlalakahle kazulu kurhulumente womanyano lo mnumzana Zibusiso Chuma owebandla elitsha ele-Freedom Justice Coalition of Zimbabwe.
Into eyenza ukuthi isithi liqiniso phela
today
yokuthi kukhulunywe ngomninimozi upresident welizwe uye kukhulumileyo. So esintini akwenzakali ukuthi abantu bathi baba kumama uqamba amanga. Ngalinika example ka-former minister of finance uThembayithi athe kuhulumende laphana ukukhuluma kakhulu yasephalamende ebika ukuthi imali yama-diamonds vele kuyasetshenzwa kodwa kulalutheli ukuye esiphaleni. Mina kweminye imihlangano yakhona ngangikhona uze umdala ephendule ukuthi yena wakhuluma ngama-diamonds sephashonate indaba engakhulumi ngamanye ama-minerals. Kutho ukuthi kukhona kwakuphilisa Chikamasa. Ezinye kadese shabela ingoma eyayishatshelwa ngu-2018 esaseyiminista ofayinisi ukuthi hhayi amadayamondi kuyagejwa esikubonayo ngamabhodi kuphela imali ebuya esiphaleni ayikho.
Wothi ngubambe umlomo khona lapho sike singenise ubaba uChuma. Wena uthini-ke Chuma ngali ndaba?
Ndinxa siqalisa vele singakhangela thina lokhu esikuthi ngesilungu i-national budget iyehluleka ukufika ku-$4 billion anjo. Kodwa indlela umdala akhulume ngayo ukuthi ubekhuluma ngani kuyinhlekisa ukulahleka kwe-$15 billion imali efisuka ngaphi kuma-diamonds okutshengisela ukuthi vele akala ndaba lomuntu akasela ndaba lozulu weZimbabwe. Yes, kukanti thina sithi kahle kahle umdala ngisho laye ulesandla kodwa ama-ministers akhe sebethatha i-advantage yokukhulwa kakhe bayamqambela amanga bayathonja imali yama-diamonds. Kukanti thina sithi singama-Zimbabweans we need i-accountability yemali, we need transparency yama-diamond lawo ayemvulwayo lapha eZimbabwe.
Singasakhulumi phela sibuyele emuva, kwenziweni-ke khathesi ukuze labo ababeba leyo mali balethwe kumithethwandaba?
Yena ngokwakhe uhulumende lakathi ukuze utshintshe i-corruption nanjo kufuze utshintshe i-system. You have to remove the system first.
Bayamelela ukhetho luka-2018 kokwakhathesi ke kwenziweni from u-2016 esikiyo khathesi kusiyafika u-2018. Wothi ngenike ithuba umnkosikazi Madibeng.
Ngike ngakhuluma ukuthi hayi asisakhulumi okwasemuva, all right, ukuthi izinto lezi angikhola ukuthi aphuma kanye kanye kutho ukuthi kwakuphuma mbijana mbijana and uqinisile ubaba ukuthi umgabekaselandaba labantu bezimbawo. Yikho thina abanye sisithi isikhathi lapha esikiso asilungiseleleni, asibandaneni, asiboneni ukuthi singayenza njani ukuthi sizikhulule. Uhulumende elisela ethe sekutshontshile uyaphuma ejeleni ekhuluma kumaradio naku-TV ukuthi vele imali yenu sigatshi. Amaminista la akhulunywa ngomunye upanelist omunye wami very true bathenga abanye bakhona the-whole of Victoria Falls bayithengile baze sebefuna befuna ukuthenga amabhilding alandele bewathengile kudala ngenxa yokungazi ngoba imali yokutshontsha phela ithina isikwenza ube umuntu ongafela ngqondo ongasazisile. So okwamanje abantu beZimbabwe mina ngithi asibambaneni nesintu futhi bathi bona nxa ichago selichithekile hhayi akusela ngenye indlela. Singazikhulula njengamaZimbabweans asibambaneni sibone ukuthi uhulumende lo owuzwanguzwangu ukhitshwa njani.
Elokugcina Chuma, ngakwenziweni ke mbuzo munye khathesi u-2016 kusiyafika u-2018?
Into engayisho khonapho ukuthi abantu abatsha, mina ngihamba ngabantu abatsha ngoba nginje ngumuntu omutsha, ukuthi abantu abatsha yibo okufuze bebambane bemanyane bebe munye ngoba karesi ilizwe lela nje selifuna abantu abatsha, new fresh ideas ebantwini abatsha, people who have got what the power and the ability to change izinto. And into engizisa ubuhlungu ama-opposition parties ukuthi lawo kukanti you are saying ukuthi kufuze betshintshe i-system, they are just failures. Singakhangela even nginike example kababutwangira uthe engena kupower wacala ukuthi la esefuna amasosha i-security eyani okuthi ngitho ukuthi is just a replica of what of ZANU-PF. Into mina ngiyibona engcono ukuthi abantu abatsha bebambane, abantu abatsha yibo abazaletha inguquko kuleli lizwe.
Lo ngumnumzana Zibusiso Chuma oyibandla elitsha ele Freedom Justice Coalition of Zimbabwe ubexoxa endawonye lonkosikazi Lucia Madibenga oke waba ngumphathi ntambo wenhlalakahle kaZulu kuhulumende womanyana.
Oh, no.
ngisize baba uhlabela ke kamnandi lapho ngozinja ziyamluma ehamba lo bonakele hayike kwanele kwalamhlanje mthwakazi omuhle olivalelisayo nguntungamilinkomo asidibaneni kuhlelo lunye kusasa lilala.